vachitaura pagungano rekukurudzira kubviswa kwezvirango reboka rechidiki vebato rezanu PF mubulawayo nhasi mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi vati nhepfenyuro yeVOA kusanganisira Studio 7 uye BBC, CNN nedzimwe dzinotaura manyepo pamusoro peZimbabwe nechinangwa chekuda kusvibisa hurumende yezanu PF. Vati nepenyuro idzi pamwe nemamwe mapepa nawo emuno vanoita izvi senzira yekuti nyika dzeAmerica, Britain nedzimwe dzekumadokero dzirambe dzakaisa zvirango zvavati hazvizi pamutemo uye zvakaremera nyika yeZimbabwe. Vamugwadi vati maitiro aya anofanirwa kushorwa nevanhu vose uye vachitiwo zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa. Munyora anoona nezvekudyidzana nevekunze muboka revechidiki muzvaresi waNgiles Vanda vaudza Studio 7 kuti gungano ravaita iri range riri rekuratidza pachena kuti vechidiki vezanu PF vari kuda kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Vati pakupera kwegungano iri vachabuda negwaro rinoratidza maonero avo panyaya iyi ravachaendesa kuboka repamusorosoro repolitbureau.
Tasangana turi vana vechidiki vabva kumativi ose enyika kuti tiuye tizokurukura nezvatinosangana nadzo marwadzo nekutaura kuti masanctions akaimpozwa illegally to the country Zimbabwe aviswe with no condition.
Mzaresi vandavaramba kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vezanu PF chete vachiti zvirango zviri kukanganisa mamiriro eupfumi munyika izvo vati zviri kuita kuti veruzhinji vatambure. Varambawo kuti zvirango zvakaiswa nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwave nenguva kuchiitwa nehurumende yezanu PF vachiti hapana zvakadaro zviri kuitika. Asi mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu rebulawayo vaSwithen Chiroodza vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa munyika.
Vanhu vezanu vanoramba zvavo, asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kutorwa mudzimba inoti maabduction, vachinorohwa, vachishungurudzwa, vachisungwa zvese zvinenge zvisiri pamutemo. Kushungurudzwa uku kunoratidza kushandiswa kwemauto kusiko pamutemo. Tinova zviri zvinhu zvinotyora kodzero dzevanhu.
Zvichakadaro, kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vashanyira mahofisi emapepanhau ehurumende, eChronicle, Sunday News, B Metro nemutunywa vakati vari kufara chose nebasa riri kuitwa nemapepanhau aya pakuzivisa veruzhinji nezvemabasa ari kuitwa nehurumende. Amai Mutsvangwa vati zvisinei nekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 vanofara kuti hapana mutapi wenhau ati afa nechirwere ichi kusvika pari zvino, vachitiwo bazi ravo rinokoshesa kushanda zvakanaka kwevatapi venhau uye kuti vapiwe mugove wakafanira. Amai Mutsvangwa vati vachange vari pagungano revaimbi rekukurudzira kubviswa kwezvirango kana kuti anti-sanctions gala richaitwa mubulawayo nhasi manheru uye richaratidzwa padande mutande. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini kudzanai Musengi.